Vachipindura kukomiti yeparamende inoona nezvemhando dzemoto kuti dambudziko rekushomeka kwemafuta edzimotikari munyika ringapedzwa sei, vakasanobata chigaro chemukuru wepetrol trade vagodfrey ncube vati izvi zvinogoneka chete kana vemabhizimusi vakapiwa mukana wokunotenga mafuta vouya votengesa nemari yavanotara pachavo.
Currency liberalization, therefore, means my companies can source their own foreign currency and then also bring the fuel on their own. Vakadaro manje, of course, the negative side, therefore, my price anokwira. Asi demand ino reducika because my price anenge akwira. Saka in the meantime, inogona kueliminate even the non-essentials. Vaya vasina need ye fuel yakanyanya kuti timanage the demand side of the fuel. Ku subsidize the fuel wongu kunobatsira, it can be done kuma essential areas in the economy, but some of the fuel can actually be liberalized and then one votenga inoenzana neprice yokuunza fuel.
Vangube vabvuma kuti kuita izvi kunokwidza mutengo zvakanyanya, asi vakati ndonzira ingabudisa nyika mudambudziko rave nemakore anechitsama richitsviriridza rekushayikwa kwemafuta. Vangube vati kumirira mafuta anobva kuhurumende kuri kuita kuti mafuta ave mashoma munyika, sezvo vari kuwaniswa mafuta awa nenguva dziri kure. Varatidza kushomeka kwemafuta ari kutengwa nerubatsiro rinobva kuhurumende nemuenzaniso wavapa, vachiti pamwedzi mitanhatu yekutanga yegore rapera vakatengesa mamiriyoni makumi mashanu, asi munguva yakafanana iyi gore rinovatengesa marita mamiriyoni makumi matatu ane matanhatu chete.
Last year takwanisa kutengesa about, ne 6 months takatangisa kutengesa about 50 million liters of my product tested diesel and petrol. But gore rino yaredusa takwanisa kutengesa about 36 million liters. Zvinoratidza kuti yadzikira pishana fuel nemhaka yezvinhu zviri kunetsa izvozvo foreign currency.
Vachibvunzwa kuti basi ravo rinotarisira kupedza dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotikari rini, munyori mubazi rezvemhando dzemoto amai Gloria Magombo vati dambudziko iri haringaperi kana mari yekunze ichiri shoma munyika, vachitiwo kugadzirisa dambudziko iri kunoda nyika yese kwete bazi ravo chete.
For us, we don't want any queues, Chair. The queues are here because of the situation we're in where we don't have sufficient foreign currency. But I have to come back to you based on all the issues which we have discussed to say when do we then have foreign currency matching. And for us, the auction system, once it's now fully operational, we believe that the queues will also end. Because when these guys have access to foreign currency, which they don't have to go through third parties to access, it will then be much easier and faster to do away with queues.
Vachibvunzwa nenyaya yekuti urongwa hwekushandisa smart card mukutenga mafuta hwakataurwa nagavhuna webhanga guru renyika vajohn Mangudya, apo vaiti kadhi iri rinenge richiratidza uwandu hwemafuta anenge amwiwa nemotikari yega yega pagaraji rinenge rashandiswa kutenga mafuta aya, amai Magombo vati urongwa uhwu hwakadzorerwa shure nedenda recovid-19, vachiti pane zvaida kunotengwa kuchina. Amai Magombo vati vanga vasingakwanisi kutaura kuti urongwa uhwu huchabudirira rini, kunyange zvazvo vamangudya vakaudza komiti imwe iyi mwedzi wapera kuti vaitarisira kuti kupera kwemwedzi wachikumi vanenge vaedza kushandisa kadhiri kuona kuti rinoshanda here. Izvi zvatsamwisa zvakanyanya komiti yeparamende iyi yati vanoona sekuti bazi rezvemhando dzemoto riri kutadza kuita basa rayo, sezvo amai Magombo vatiwo vatangawo kunzwa nenhengo dzekomiti nhasi kuti magaraji mazhinji anotengesa mafuta munyika ari kutengesa nemari yemadhora ekuamerica kana kuti makupona anotengwa nemari yokunze. Komiti inoti mabasa akawanda ekuvandudza nyika ari kukanganiswa nekushayikwa kwemafuta edzimotikari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.